Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 24/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yave kuferefeta uori hunonzi nebepa naure Herald huri kuitika mukanzuro yeHarare pakutengeswa kwemastendi kumakanzura. Asi makanzura ebato reCitizens Coalition for Change ayo ari kupomerwa mhosva yekuita zveuori anoti zvanyorwa neHerald ndezvemugodzi matsuro. Vakawanda voita chipatapata kumhanyira kumusha zvaita kuti mimwe miganhu yenyika ione mitsetse yevanhu nedzimotokari zvakareba. Tine hurukuro nevanoita zvemitambo kuti tinzwe kuti vachapedza zororo rekisimusi vari kupi. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yave kuferefeta uori hunonzi huri kuitwa nemakanzura ebato reCitizens Coalition for Change muguta reHarare pakutengeserana nzvimbo dzekuvakira dzimba pamwe nemabhizimusi. Izvo zvinotevera nyaya yaburitswa nebepa naure Herald nhasi yekuti makanzura aya ari kutengeserana nzvimbo dzekuvakira dzimba nemabhizimusi nemari iri pasi kwazvo zvekusvika kumadhora makumi matanhatu, vamwe vachizotengesa nzvimbo idzi nemari iri pamusorosoro. Tabata munyora anoona nezvedunhu reHarare vatafadzwa muguti kuti tinzwe zvizhinji.
Iye zvino sesadunhu reHarare tanga tiri kutambura nekuti tikwanise kuwana kuti zviri kufamba sei munyaya yeland. Pari zvino mawetlands mazhinji atengeswa muHarare. Wakaenda ipapo tiri kuona kuti nzvimbo dzizhinji vanhu vanenge vane mapepa ekanzuro asi pane pasina mapepa eema. Zvichiratidzawo kuti Environmental Management Agency haisi kukwanisa kuteedzera magwara anenge achida kuti ateedzerwe kuti vanhu vapuhwe lendi iyoyo. Zvisinei, isu sehurumende we are going to do my investigations edu toongorora kuti lendi iri kutengeswa sei. Katinge taona kuti lendi iri kutengeswa sei, tiri kuvimba kuti kuendisa veruzhinji kuti macancellors nemaofficials vari involved mukati mecorruption vachasungwa. Naizvozvo toda kukurudzira vazhinji veHarare Metropolitan Province nyanyanyanya vanobatsiridza mukati mecity of Harare kuti dai zvanosvigira pese pavari kufungidzira kuti angava matoro zvinoreva izvozvo wetlands kana kuti nzvimbo dzaive magraund ebhora evana kana nzvimbo dzakarizidzirwa machechi ezvikoro, vakwanise kuudza mapurisa kana kuti siso yehurumende tikwanise kuongorora. Zvechokwadi tiri kushushikana zvikuru nokuti lendi zhinji iri kutengeswa.
Inzvimbo dzipi dziri kunyanyotengeswa muHarare zviri kunze kwemutemo vamuguti?
Tiri kuona izvozvo tine kuMelbourne, tikabva mukusunga vanhu, takasunga vanhu zvakare kuBorodo nedzimwe nzvimbo dzekuti vanhu vaitaura vakanga vabatwa vacho kutanchibhadhara ezimati $60,000.
Kwevo vekanzuro yeHarare vari kuti kudii nazvo?
Patakaedza kuongorora, vamwe vakuru vekanzuro vanga vari kutaura kuti maplans akaitwa kare asi vanenge vatengesirwa vanenge vachiti kubva mukutengesirwa manje. Saka zvinhu zviri kutitambudza zvikuru sehurumende.
Toonawo nyaya imwe iri kunetsa vamuguti, inyaya yemupedzanhamo. Taizwa kuti yaifanira kunge musika uchivhurwa kisimusi isati yasvika, asi nanhasi musika uyu hausati wavhurwa, zvichipinza zvakare nyaya dzeuori. Muri kuibatawo sei nyaya yemupedzanhamo?
Isusu sehurumende takapindira mukati memupedzanhamo mashure maringe vanhu vachinge vanetsekana nenyaya yemupedzanhamo kuchinge kwaita kunge kunetsana pakati pemapato emaspace barons, vanhu vaya vainge vachibhadharisa vanhu zvisiri pamutemo. Naizvozvo sehurumende tiri kutoshanda pamwe chete nekanzuro iyoyo. Tine interministerial committee inosanganisira City of Harare iri kutarisa marenovations nesecurity kuti ingaite sei pambedza namo. Sezvinewo dzimwe nzvimbo dzakawanda wanda dzakakomberedza mbedza namo dzakatanga kubva nezuro kubvumidzwa, zvakaita sana Unifriends Market ndiro vakatanga kuvhura vachikwanisa kuti vakwanise kusenza. Pedza namo pairi zvinezvi takumbira vekanzidi, takavakumbira kubva musi wa12 kuti vakwanise kugadzira mvura, matoilets, marata aisa akatemurwa panhu pavaita mhirizhonga dzavo, uyezve kumuita shuwa kuti vanhu vachatengesera imomo vanhu zvechokwadi vanenge vachibhadhara ukanzuro. Tinoziva kuti mbedza nhamo inotakura 1760 vanhu vanokwanisa kutengesera imomo pazuva, asi tinovimbisa ruzhinji rwezimbabwe kuti mbedza nhambo ichavhurwa mazuva anotevera.
Vanga vari munyora anoona nezvedunhu reHarare vatafadzwa muguti vari parunare muHarare nestudio 7. Asi mumwe wemakanzura adongwa nemazita munyaya yaburitswa neHerald vaDanford Ngadziore, vanovakanzura weward 16 muHarare, vanoti aya manyepo akanangana nekuda kuti vagari vamukire kanzuro yavo vachiti vanoforera nzvimbo dzekuvakira sezvinongoitwawo nevamwe vose.
Kanzuro yeCity of Harare inoshandisa mutemo watinotiwo Policy of Any Nature yekuti inopa vanhu vagari. Mutemo unopiwa kuvagari ndiwo unoshanda pamakanzura, ndiwo unoshanda pamaofficial. Process yayo yakafanana, unotongwa apply just like any other person even uri kanzera. Zvakare pane inozi ministerial directive yakapiwa neminister of government inogavhene kuti kanzera anowana sei revenue, anowana sei industrial. So process iyoyo ndinodini inoshandiswa kupa makanzera. Uye zvakare hapana kanzera anopiwa discount pakupiwa kwake kwachaita industrial stands or commercial. Anongobhadhara full amount just like any other beneficiary anachanga apuwa nekanzuro.
Ko vatiri kunzwa kuti pane vanobhadhara discount?
Anobhadhara discount masenior management, makanzuro officials vane condition of service yakasiyana nemakanzera or emaresidents. So zvokuti kanzera apuwa discount inhema yeHerald, but Herald hazvishamise, ndo maitiro aro, ndo maonero aro.
Asika apa pari kunzi pane humbo kanzera Ngadziore.
Kana paine uyo aita huori abira kanzuro or abira vagari, munhu iyeye kuti mapurisa ngaadini ngaasungwe. Hakuna zvakare anobvumirwa kutengesa stendi yaanenge apiwa under lease. Vanhu vazhinji vese vari kupiwa izvezvi vari kutarira process, apuwa lease iyoyo ilisi ye5 years achibhadhara mari yake pachena kukanzuro for the next 5 years. Asi kana 5 years ikasvika usina kuvaka any structure ipapo, waviolata lease agreement, kanzuro inotora land yayo back. So the lease agreement yeland belong to kanzuro.
Tiri kunzwawo zvakare nyaya dzehuori pakupiwa kwemastendi kana nzvimbo dzekushandira kumusika wemupedza nhamo. Mungatiudza kuti zvakamira sei?
Nyaya ine chokuita nemupedza nhamo makoronyera vari politically connected ndova vamwe vanhu vari kufamba vachibhadharisa vanhu mari ma$30, ma$50, ma$100 vachiti izvo kuti uwane table mupedza nhamo bhadhare kwatiri. But isi tiri kuti seguta hakuna mutemo iwoyo. Ivai matsotsi, mhangari yekumapurisa, endai kuzrp, endai kuzaki, vanhu iyaya vadini vasungwe. Handokuwana table kumupedza nhamo, anoziva process.
Vanga vari vaDanford Ngadziore vanovakanzura weward 16 muHarare vari vebato reCitizens Coalition for Change vari parunare muHarare neStudio 7. Vanhu vakawanda vari kuedza kudzokera kumusha kubva kunyika dzakapoteredza, zvikuru vari kushandisa mugano weBelt Bridge. Vanonzi vari kuona chitsuku sezvo pamugano uyu pakazara zvakanyanya zvaita kuti paite mitsetse mikuru yevanhu nedzimotokari. Vamwe vatumira mashoko kuno kuStudio 7 vanoti dambudziko riri kukonzerwa nekunonoka kuri kuita vashandi vezimura kuita basa ravo, asi zimura inonzi yadzivisa kuti dambudziko riri kukonzerwa nekuwanda kwaita vanhu nguva imwe chete, uye yavimbisa kugadzirisa dambudziko iri kuitira kuti vanhu vakwanise kunge vayambuka panosvika zuva reKrisimusi anove mangwana. Kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu kumiganho, tabata mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Ichokwadi mukoma Jonga, kwakazara kumabhodha. Tinoona kuti vanhu vazofunga kuenda nguva yekupedzisira. Tinoona kuti matruck zvekare anenge azotinonokeiwo kuti ange achiburitswa. Saka matruck awedzeresa mitsara zvakanyanyisisa. Uye makambanis zvazoitika kumakambanis zvekuti vatinonokei kuti vange vachiendesa vashandi vanonoka kuburitswa. mumabasa. Saka ndozvimwezvo zvakonzeresa zvekare vanhu vari kuenda kumusha kazhinji vanhu vane mapepa chete. Saka munhu ane mapepa wese kazhinji anenge achishanda, saka ndozvanyanya kukonzeresa kuti vanhu vazoenda nguva yekugumisira saizvozvi zviso.
Zviri kuitika kubhodha ripi? Ibhodha rimwe chete here kana kuti kumiganho yese iri kupindwa nayo?
Tinoona kuti bhodha reBaitbridge Border Post ndo bhodha rinenge rine vanhu vakanyanya kuti wandisei. Taona kuti bhodha rePlumtree of course rine vanhu vakati wandei, asi Botswana senyika dikiwo haingazoenzana nezvinowanika munyika yeSouth Africa. Saka rePlumtree tirikuona kuti rinenge riri kufambika zvakanaka. Vamiriri vedu vari pabhodha rePlumtree vanoti ivo zviri nyore kuyambuka pabhodha rePlumtree, nyangwe zvazvo pamboita dambudziko resystemu yeimmigration yekuBotswana yamboti dzimei, asi haiwa zvagadziswa nekukurumidza. Saka vanhu vari kufamba zvakanaka. Saka tingangoti bhodha reBaitbridge ndo rinenge rineke dambudziko. Pachirundu tinoona kuti pachirundu pakanyarara, hapana vanhu vakawanda. Panyamapanda Border Post zvekare hapana vanhu vakawanda. Forbes Border Post hapana vanhu vakawanda. Saka iBaitbridge chete rine vanhu vakati wandei.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Boka rinoona nezvemamiriro ekunze muAmerica reUS National Weather Services nhasi rati kutonhora kwakanyanyisa pamwe nemhepo ine chando chakaipa zvakabata chidimbu chenyika iyi, uye zvinogona kuunza dambudziko rinogona kutora upenyu hwevanenge vari panzendo vanenge vasangana nematambudziko, vanhuwo zvavo vanoshandira panze, zvipfuwo zvinogara panze kana zvipfuwo zvinogara mumba. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi tiri kutarisa pamusoro pezuva rekisimusi iro rishange riri kupembererwa mangwana pasi rose. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Diana Kuvhea vechitungwiza Residence Trust, avo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mudunhu ravo. Rigaitinzwe nyaya yavari kutaura pamusoro pevamwe vari kutarisana nezvinhu zvakaoma vari kuda kunge vachienda kuzvikoro.
Christmas inei kuno kuZimbabwe hazvina kumira mushe. Zvinova zvinhu zviri kunetsa zvikuru zvichitarisa mama Christmas akapfuura, nekuti gore rino vanhu vazhinji vana vazhinji havana pekutangira, vabereki vazhinji havana kana chikafu kana mbatya. Ini ndauya pano nedambudziko revana vatatu vasikana vane 13 years, 8 years ne4 years. Vasikana ava chikonzero chekuti vasave neChristmas yakanaka inyaya yekusaenda kumabasa kuvabereki vavo, uye zvekare mumwe wacho akapasa zvisingaiti anove ane 13 years ende chishiro chake chachi chekuti aende kuboarding school akabuda nemaunits anoita 8 units. Saka vabereki havana kukwanisa kuti vazokwanisa vanhu vachiitira vamwe vese Christmas, kana mbatya dzeChristmas havana, chikafu cheChristmas havana, nekuti vari kuvavara kuti vatsvage vaiwane mari yekuti musikana mukuru aende kuboarding, chinova chishiro chakaita kana sekuru vake babo wababa vake vasati vashaya gore rakapera. Ndo dambudziko ratinaro. Tozvipatatavaona Vairo gomi sotu, mwazawana adika ni washitafiro kujigoma keke, kujigatuno naka, kupekoa embe nyowani, yeza kasia na siya.
Parizi no, zija varu kushuwira, muri ya muri kutawara kutijina, zina kumira shakanaka.
Varu kushuwira kuwene mbachika u, ze Christmas, chikafu, uya zekari ni masiku ufize gorerino uya.
Tombo tari sanya ye gorerino uya, mariri kudiwa imari ya kawanda si, uye jenige chibada ya ani.
Mskana mkura ni 8 units arkuda kuma around 1300 i 1300 United States dollars uyu arkuenda form 1 then uyu arkuenda grade 4 arkuda kuma $200 yekuti zvinhu zvake zviite kuchikoro kwaanodzidza kwaita wekupedzesera ane 4 years arkuda tongo 200-150 kuti aende kucrash kunotango ECD 1 nemindful manuso.
Dai hurumende yakateerera pari zvino maiti chii?
Taiti hurumende ngaipe vanhu mabasa ndochekutanga uye zvekare ngavape vanhu kana vanotengesa nekuti kuno kuvanhu vanopfanyirwa posi kwavanotengesera kanzuru dzichivabira vachibhadhariswa mari dzakawanda. Ngavaivhure makambani vanhu vazvishandire mararamira aitwa nana baba vede kuti taiziva kuti vanopuwa bonasi Christmas. Tinenge takagadzirwa zvakasiyana ndomatarisira tiri kutoita tikutotarisira kuti zvinge zvakatoimprova pane zvazvaive kare kwete kuti zviite wese sezvazvave iko zvino.
Vanenge vachida kubatsira mhuri iyi vanovabata papi?
Vanenge vachida kubatsirawo mhuri iyi ngavatibatowo parunhare runoti +263 78 072 1978 +263 78 072 1978
Aiwa, nguwe yedu ndiyo yeta shanje. Tinotenda muzvare Diana Kufeya uyezve avo vanika vachida kubatsira. Tinotenda kuti manzwa namba dzamunokwanisa kunge muchifonera kuti mubatsire vana varikuda kuenda kuchikoro. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington ndichiti muvene negore rakanaka. Happy New Year! Tosangana zvakare mugore dzva rinotevera.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nemutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure tichitarisa gore rino ra 2022 iro rave kusvika kumagumo uye kuti zvii zvinotarisirwa nesangano ravo mugore rinouya. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zaka uisa matambudziko akati wandei ane kusuwa pakawanda kutanga takaona vanhu vakawanda vachisungwa vachigara mumajeri nguva refu vasina kutongwa yatinoti pre-trial detention kusanganisira vekunyatsime varayiridzi kusanganisira neni vasikala vachiri mutirongo nanhasi zvinove zvinhu zvatinosvora zvakanyanya kuti hazvifanonge zvichiitwa munyika inenge ichinzi ine demokirasi. Igore rekuti varombo vakawedzera kutambura vapfumi vachiwedzera kupfuma asiwo udzvanyiriri huchiwedzera kuti varombo kutaura kwavo kuve kushoma.
Ndezvipi zvikuru zvamungati zvaifanira kunge zvakagadziriswa munguva iyoyi ya 2022 zvamunoti hurumende yakapotsa?
Takaona kuiswa kwePVOB iro rinowedzera kudzvanyirirwa kwevanhu richipasiswa nedare reparamende zvinonyanyosuwi zvakanyanya. Takaonawo zvakare kuwedzera kurambidzwa kwekuratidzira Freedom of Assembly zviwedzera kurambidzwa. Takaona kupazwa kwaiitwa mapleki ekupura hunda aiswa kunana Balakwe. Takaona kushungurudzwa kwakanyanya kwemasiti.
Zvii zvamaitarisira kuti hurumende iite muna 2022?
Taitarisira kuti hurumende ichashandisa gore iri kuita gadziriro kutanga dzekugadzirira maelection vachiita mareforms kuimplementa marecommendations emaobserver missions akawanda akauya kuzoobserva maelections eri 2018. Taitarisira kuti sezvo riri gore rekuti taakuenda kune mamwe maelections zvichashandiswa kugadzira mareforms iwayo kuti panokwana maelections edu asave negagava rakanyanya vanhu vawirirane kuti ndizvo zvirimo zvabuda musarudzo. Taitarisirawo chepiri kuti sezvo tikunangana ne Vision 2030 tichanza NDS 1 taitarisira kuti pane zveupfumi tichaona kuwedzerwa kukwiswa hwaro hwakasimba hwekuti upfumi hwedu hubudirire nekuwedzerawo kupa masocial services kuvanhu vedu kusanganisira kuvawo nemvura yekumwa zvipatara nezvimwe taitarisirawo kuti re-engagement yedu haichazove yepamuromo tikwanise kushandidzana nekudyidzana nedzimwe nyika tichiita kuchengetedza kodzero dzevanhu kuti tikwanise kujoina the family of nations taitarisirawo zvakare kuti Zimbabwe icharatidza umare hwayo pakugadzirira nyaya dzekurima kuti tikwanise kuita sizini yakanaka yekurima ine zvirimwa zvinokwana zvinotaona kuti tamisa again an opportunity yekurima zvinhu zvinokwana vanhu tichitarisa kuti mainputs kudhura kwaari kuita varombo vazhinji vari kuatadza chanyanyatanya ndinotarisira in short wanga kuri kuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe hurumende iise hwaro hwekuti upfumi hupunduke tiite gadziriro dzakakwana dzemaelection
iyo hurumende inopomerawo vemasangano akazvimirira kusanganisirawo mubatanidzwa wenyu wecrisis Zimbabwe coalition kuviga nyaya yeshanduko yekuda kushandura hurumende zvinoita kuti hurumende inge ichizobudawo nemumwe mitemo iri kuonekwa nemasangano akazvimirira senyu seyakaomarara
pasi rose political lobbying haina kumbobvira yarambidzwa hakuna panonzi vanhu vese ibvai muarena yepolitics kana tikatarisa section 67 yeconstitution inopa vanhu simba rekuti munhu wese ane kodzero yekuti anga achipinda mune zvematongerwo enyika hurumende yezanupf irida kuti zviitonge zvisiri pamutemo kuti macitizens anokwanisa kuve organized kuti alobhe kuti tinoda kushanda neava tiri kushanda neava hakuna munhu anga achiita lobbing yekuti zanupf yega ibve asi iyo zanu inoziva kuti yakundikana saka inotya munhu wese angotanga kuda kuorganiza inofunga kuti arida kuudza vanhu chokwadi chekuti hurumende iripo haichagone basa
ko gore ra2023 zvii zvamungatarisira
nezvishuwo zvakanaka zvegore ra2023 zvatinoziva kuti hazvite zvakazadzikiswa 2023 tichaona vanhu vachipondwa 2023 tikuona vanhu vachiwedzera kushaya marights tikatarisa bhajeti redu riri kuratidza kuti hatisi kuzosapota kuwanikwa kwedzidzo hatisi kuzosapota kuwanikwa kwehealthcare saka vana vazhinji vachatadza kuenda kuchikoro vanorwara vazhinji vacharamba vachishaya kurapwa
manga makateerera kumutauriro wesangano recrisis in Zimbabwe coalition vaobet masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu muchikamu chedu chemitambo Kisimusi inguva yezororo yekufara nemhuri pamwe nekushanyira hama neshamwari Michael Kariati anotitaurira kuti vemitambo vachange vachiitei panguva ino
vakawanda vanoti mushure mekuchadza kushanyira hama neshamwari makore mashoma apfuura nemhaka yechirwere checovid-19 vachange vari munzira kushanyira hama kumaruwa nemaguta akasiyana siyana mutambi wetsiva ane mukurumbira Brandon Dennis anoti achange ari kumusha kumasvingo achipemberera zvaakakohwa mwaka uno
Kisimusi kuindiro masvingo ndiwe zvira tinenge tichingofarawo tiriko kumasvingo kuti tiri vanenge tichicelebrati zvakare kucelebrita mukombe wangu
vamwewo vakaita semurairidzi wenhabvu vabatsiri vepagedhe chenjerai dhuve vanoti ino ndiyo nguva yekuve nemhuri nekuti basa ravo ari vape nguva yakakwana yekuita izvi
ukatarisa basa ratinoshanda here tinowana nguva shoma younge tine mhuri yedu asi pakrismas apa ndinenge ndichifara hawangu ndine vana vangu tichiwana mukana nefamily yangu tichishanya kunosvikawo kana kumusha tichimbonoonawo vana mama kumusha ikoko tinofara tinawo
murairidzi wechikwata cherugby cheHarare Sports Club Derek Chiware anoti vari kupa vatambi vavo nguva ino kuti vambokanganwa zvemutambo werugby vopawo nguva kumhuri dzavo ne kuhama ne shamwari.
Kanguwa ino istrukuti ka Christmas tenge tichi rerutsirova tambi wedu tisiti njongo ya kuzorora saka tuna encourage ya tisinati active rest wana oma program wanengu wa chita asi kutanyanyanya jepa field tirukuti tamboti zorora mbichana kutuwa kwanze kuspend all time ni wama wavo saka Christmas yedu ningi agati nyarare
aibovi mtambi wetiwa muremu we midurek farai kana anochedzwa kunzi kudo mugoni anoti ino ndiyonguva yaanoshandisa kutsvaga vechidiki vane tarenda
basa redu ndirebuscouta kuona matarenda sezvatakaitwawo takascout kuone vakati scout saka tinenge tiripo pakutarisa vana vadiki vachinge vachifamba vachitamba vese kuna kuti aiwa uyanoenda kuenda kuene tarenda redu uyanenge ari ane tarenda redu saka tinotorawo vanewo totanga kuvadzidzi
aimbobatira chikwata chekambuzuma United Shepherd Saizi anoti akanamwa nemari dzezvikoro dziri kudiwa munandira gore rinouya zvekuti Kisimisi ari kutamba ari pamba.
Christmas yedu isichangopedza tingori pamba nevana. Nofuka tingagochoka nyama kemari shoma shomawo. Nekuti mafizi zvakaoma gore rino. Mafizi akati wandira.
Munyori wezvemutambo wenhabvu anogara kuEngland. Admire Muemeke. Anoti ari pamba nemudzimai wake zvekare kuEngland. Mushure mekunge vana vashanya kuZimbabwe kunoona gogo ravo. Asi mutambi wetsiva wechidzimai ane bhande resilver reWorld Boxing Council kuda kwache chiwandire atseka zvake achitiye haana kana mari zvekuti achange akatyora zvake ari pamba uyezve nekutora nguva ino kugadzirira mutambo wake unotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Pera rakaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti yave kuferefeta uori unonzi nebepa naure Herald huri kuitika mukanzuru yeHarare pakutengeswa kwemastendi kumakanzura. Asi makanzura ebato reCitizens Coalition for Change ayo ari kupomerwa mhosva yekuita zveuori anoti zvanyorwa nebepa reHerald ndezvemugotsi Matsuro. Vakawanda voita chipatapata kumhanyira kumusha zvaita kuti mumwe miganho yenyika ione mitsetse yevanhu nedzimotokari zvakareba pamberi pezuva reKisimusi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. anokuoneka ane mufaro tichikushuwirai kuti muve nezoro rekisimusi rakanaka mangwana. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndikusemina Gaino Gumede Saidi.
Soko isika